manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 19/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare High Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuru navasengezo chabangu kukwikwidza musarudzo dzemabyelections muna kukadzi dzichimirira bato iri. Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD pachikoro cheDev Livingstone Primary muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva kuchikoro vanowanikwa kumacheke. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera munyika huri kuramba huchikwira. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro ina uzidu zanasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Darere pa msoro re High Court nasira rambidza vaiveva miriri mparamende vari nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaMos Chibaya vaGift Ostalo Siziva nevamwe vavo kusanganisira vaive mumakanzuru makumi maviri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections dziri kwomwedzi unouya vachimirira bato iri sezvo vakadzingwa mubato iri. Mutongo uyu wauya zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare iri nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengezo chabangu nemumwe muvhoti anove nhengo yezano PF vaChristopher Nwiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Pisrai Kwenda vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo haafaniri kunge ari pagwaro revavhoti kana kuti ballot paper rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pavaNelson Chamisa vaObey Shawa vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api.
Chokutanga dare ratiro members of parliament nemacouncillors vakatandaniswa muparliament vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivesa zvakaitwa.
Imwe nhengo yeACCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vaJameson Timber vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo.
Isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi. Chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matano atingatore tichiite kuti vana veZimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda.
Asi gweta ravachavangu vanxovani Stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare.
Chimwe chinhu chashamisa ndechekuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini. Ukamubvunza munhu wacho aiisa constitution kuti yauya rini asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo aripa. But zvisinei chakakosha ndechekuti ava vakadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC sva 3 February.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi Chipusi hauna kunaka nekuti unonyima vavoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda.
Satirikuona kuti zvinhu zvinosuvisa chaizvo kuti matare edu akuramba achienderera mberi achipindura munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani, zvinhu zvasingafariri izvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kutriple C chete, asi kuti vanhu vese vakavhota musarudzo.
Chendingataura ndechekuti bato retriple C kumatare kunenge kwanetsa, kwanetsa kumatare, asizve chimwe chetofanira kuti titaure ndechekuti kana vava kutora route kana kuti political solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematungirwo enyika, kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route ye part of the political route.
Vachipa mutongo wavo nhasi, Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari mutriple C anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare, asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF, izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato iri Vafarai Marapira.
Isu sebato reZANU PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita.
Aka ndeke chipiri repamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vavakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato retriple C musarudzo semabielections. Dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzetriple C dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura. Kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese, asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo. Vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare, uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzetriple C kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzetriple C yapedzwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vana vechikoro makumi maviri nevashanu vari kuita zvidzidzo zveECD A neB pachikoro cheDeft Livingstone Primary School muHarare vakanga vapambwa nemutyairi aivatakura kubva pachikoro nezuro vanonzi vakazowanikwa kumacheke nezuro usiku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vana ava vakazowanikwa mushure mekunge kombi yavaive yapererwa nedhiziri kumacheke. Mutyairi wekombi iyi vaSamuel Honde vane makore ekuberekwa makumi matanhatu vanonzi vakatanga kutakura vana vepachikoro ichi mugore ra2016 uye vakasungwa nemapurisa. Vanyati vati mapurisa achiri kuita tsvakurudzo yekuti chii chakaita kuti mutyairi abude muHarare nevana ava. Mushure mekuwanikwa kwavo vana ava vanonzi vakazoendeswa kuchipatara chemarondera kuti vaongororwe vasati vatorwa nevabereki vavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaMacleo Mapfumo vanoshanda nesangano reSafe Schools Zone Zimbabwe.
Isusu mukushanda kwatinoita nevana muprogram yedu inonzi Star Rating for Schools tinotarisa maissues iwaya yekuti sevabereki motikari dzatinoshandisa pakuti vana vedu vatorwe kuzvikoro dzinoenderana here kana kuti dzine zvakakwana here dzinoita kuti dzibvumidze vana kutakura. Asi tikada kutarisa izvozvi nguva yatiri mota zhinji dzinotakura vana hadzisi pamutemo. Munhu ari kungotora motikari yake yatinoti muchirungu private. Saka tikada kuzvitarisa izvozvo maproblems akadai anga akatongomirira kuti aitiki, nekuti motikari dzedu hadzisi regulated kuti dzinge dzichibvumidza kutakura vana dziri kuita iwayo anonzi maskura.
Ndeapi matanho amunoona kuti anoda kunge achitorwa kuti pagadziriswe nyaya yakadai?
Pachikoro ngapacreate kwesishini inoziva kuti motikari dzinotakura vana panzvimbo inoi ndedzipi. Dzapedza kudaro ngavazive zvekare kuti sechikoro maroutes anoendwa nemotikari ndedzipi. Then chechitatu vanofanira kutarisawo zvekare kuti motikari idzi dzine zvakakwana here. Mapepa zvekare emotikari iyi anofanira kunge akanoonekwa kuVID kuti motikari iyi iri fit here kuti itakure vana. Zvese izvozvo zvikange zviripo nemaroutes nematime anofanira kunge achifamba mota iyi zvinofanira kukirizirwa kuchikoro. Chikoro chova nedatabhesi rekuziva kuti motikari yakadai ine zvese iri compliant inobvumidza kuti itakure vana. But mani mwenye kuti mtakakuta nchazumizo zwa ashiko. Ndiyo pati kuona kuti anyone anarungo ya umeka kukuchanga kuta kuramana. Saka katimara ataenda. Mwuto natusha ya kana rekordi ya kutu shuwa kutu mwenye. Aruku anu kumijeru tata kuramana. Mwenye zemi nye ima numbers. Kutu mwenye kisa kutu mwenye tata mwenye kuta kuramana. Wani kwa kata wangisha. Like mwenye mkombi mwenye mchizu kwa nati. Mwenye kutu mwenye kutu mwenye wana 25. Afika chanisa kombi ufane ngeidi wana wangani. Ano zungutora advantage kutu wana wane mwiri mbibi sa wana zungari sana makupo ni kitu ase. Kati mwenye kaya zuzuzi mwenye pata zara zufinga itu. Ende skora zufane kuignua kuru wa skoro na headmaster. Afane kuignua zuzo kati aru zuzitu kandawa unguri remote kari kutu. Motika ingeta kuru wana mwanaka garapa sitraki. Pasi na mwanaka garapa kaduma.
Vanga variva Matilio Mafumo vanoshanda nesangano re Safe Schools Zone Zimbabwe vachitaura vari parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Vasere vakawanikwa vainacho uye vana vachifungidzirwa kuti vakafa nacho mukati mema ava makumi maviri nemana munyika yose nezuro. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirwere ichi chiri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kunaya kuri kuita mvura, zororo richangopera uye kuungana kwevanhu zvikuru mudzindufu. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vatore matano anosanganisira kufashaidza mvura yekunwa, kugeza maoko pamwe nemichero, kusaungana uye kuti vange vasingachengetedze marara munzvimbo dzisingabvumidzwe. Izvi vanoti ndedzimwe nzira dzinoshandiswa dzekuti vanhu vanokwanisa kuderedza nadzo kupararira kwechirwere chekorera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pari zvino tichiri kuona kukwirira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera. Uye ndinofunga kuti zviri kubva muzororo rekisimusi ratichangobuda iri nevanhu vakafamba-famba zvakanyanya. Magungano akawanda. Nemvura iri kunaya yasimudza mvura yepasi. Zvinoreva kuti zvose mvura netsvina yemuzvimbuzi zvinotanga kusangana. Saka izvi zvinokonzera tambudziko guru. Kusangana kwetsvina yevanhu nemvura yekunwa.
Zvii zvamunokurudzira kuti zvinofanira kuitwa neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwedenda irori?
Ndufu dzose dzinofanirwa kuziviswa kubazi rezveutano nokurerwa kwevanhu. Kuradzikwa kwevanhu kutungamirirwa nebazi vedu zvikuru kana munhu afa nechirwere chemanyoka. Zvisinei kuti zvazivikanwa here kuti ikorera here kana kwete. Uye vanhu havafanirwi kuungana kwenguva yakareba parufu. Kudya parufu kunofanirwa kuderedzwa. Ndinofunga kuti izvi zvakakosha zvikuru uye vashandi vebazi redu vagara zvavo vachifambisa mashoko iwaya ehutsanana kuti korera isarambe ichienderera mberi.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimambo munyika anoti haasi kufara nemafambiro ari kuita chirongwa chezunde ramambo mumatunhu avo, vachiti vave kutyira kuti chirongwa ichi chinogona kuzoguma chafa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva pasigare madzimambo aive neminda inonzi zunde ramambo inorimwa mbesa dzakasiyana-siyana dzinozokohwewa dzichiiswa mumatura anenge ari pamisha yemadzimambo, umo dzinozotorwa nenguva yakafanira dzichipiwa kushirikadzi, nyerera, vakaremara pamwe nevamwe vagari vanenge vasina kukohwa zvakanaka. Vagari vemudunhu ndivo vanoita madzoro ekuenda kunoshanda muminda inenge ine zvirimwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chibage, munga, zviyo nezvimwe. Asi mamwe madzimambo anoti chirongwa ichi hachichafambi sezvinotarisirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekuti minda yezinde ramambo yave midiki kana zvichienzaniswa nevanhu vave kuda ruyamuro uye mbeu nefertilizer zvinopiwa nehurumende zvave zvishoma. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro kumashonaland west rapita pasitamire Yavaloti mbeo ya wali kupiwa ane urumende ishoma zikuru zekuti waka kwanza kupiwa mbeo nefoteleza zema hektia ya mashanu chete pama hektia gumi ezindela mambo redu nurawo.
Mbeo ino dati iti wezerwe inkutuwa kutu itiwane kuhuratu wakati kuri.
Izi zino tinirwa na mambo zimunya redu nurema nikalenti ranimro zimunya awanoti mbeo nefoteleza usawali kupiwa zishoma asuba gari wanudaru ya muru uweze kujiga walikula amba wachewanda nekuda kukusana ya shakanaka kwe mvura pamwene kwe ziru wao kwe zimuri zisiri kukwanisa kukua shakanaka wa Andrew Wilson wanowe mugari kumakonde kumachuna lindu west wanoti wakawanda wachaenda kunurima kumunda uwezi ndela mambo sezo kurima rawa tizinisi zinosia munu achimanyira kurima kumunda kwake
enda akuna ane ya kumunda kwa mambo kuzoshanda ameno kwa chifi kana kuhine mungu anu ya bati shanda sancho kutitulu kungorima sindela mambo kungoti hekita ya numa nika sama fedeze
ishe ni makonde vetu nure makonde kumasona land west va Wilson ni makonde valo chikusarima kwe minja ya mazimambo ni wagari ziriku konzerwa ni kusanga na kwe vanu wakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana izvo zvave kukanganisawo tsika nemagariro mumatunhu akawanda.
Vamwe vanhu vanenge vabva mumatungo, vamwe vanodherera kana kanzvanje kwamambo, vamwe vanenge vachishora kana kanzvanje kwasabhuku, vamwe vacho havati vanoramba.
Gurukota retunhu remasonal and west amai Marian Chombo vanobvuma kuti chichemo chenzvimbo yekurima nezvikwanisiro zvekurimisa kubva kumadzimambo chakasvika kuhofisi yavo uye vari kuongorora nyaya yacho.
Mukatarisa pamaprograms ari kuitwa epfumvudza, pane allocation inonzi ndeya mambo endi pane allocation hurumende yakaenda further down ikaona kuti madzimambo vega kana maheadmen havakwanisi kufida vanhu vanoita first port of call imasabhuku.
Amai Chombo vanoti vachawedzera nzvimbo dzekurima nezvikwanisiro kumadzimambo edunhu ravo kana vavabhakachira vaona zvinhu zvavanoda sezvo zvichisiyana namambo mumwe nemumwe kuti chichemo chake ndechei.
Asi ndakangomirira kuti kana ndapedza mwaka uno ndepe ndichafamba ndichiona chifu mambo mumwe namumwe achindirondedzera kuti zvaanonge achida iye zvaanoshuvira kuti tivandudze programu iyo yechirongwa chezunde ramambo kuti chikwanise kuita gutsa ruzhinji.
Gurukota rezveminda Dr. Ensias Masuka vanoti madzimambo anoda kuwedzerwa minda anofanirwa kunyorera kubazi ravo iro rinoongorora chichemo chimwe nechimwe kuti chinokodzera here. Asi vamwe vakaita savachito machiridza vanoti nyaya dzezunde ramambo hadzichashanda kubva pakagariswa vanhu patsva, izvo zvave kuita kuti vanhu vazvishandire muminda yavo chete. Vamwe vanotiwo nekuda kwebazi rinoyamura vagari nezvekudya kana kuti social welfare, madzimambo akatorerwa basa rekuyamura vagari nezvekudya zvichaita kuti nyaya dzemazunde amambo dziparare. Asi haasi matunhu ose ari kusangana nematambudziko ekusimudzirwa kwezunde ramambo sezvo chirongwa ichi chiri kutomotseridzwa nemamwe madzimambo mumatunhu akawanda. Mamwe madzimambo anonzi ari kumutsiridza nekusimbisa chirongwa ichi anosanganisira mambo Nyajina vedunhu reUzumba namambo Mangwende vekwamurehwa kumatunaland east. Chirongwa ichi chinonzi chinobatsirawo kupedza nyaya dzekushungurudzana mudzimba kunokonzerwa nenzara sezvo mhuri dzichikwanisa kuwaniswa chikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast, chikwata cheCape Verde chichirova Mozambique 3-0 mumutambo uchangobva kupera pari zvino. Mune mumwe mutambo wakatarisirwa nevazhinji, chikwata cheSenegal chiri kutamba nechikwata cheCameroon manheru ano, uko Gambia neGuinea dzichisanganawo zvakare manheru ano. Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa anoti vatsigiri vazhinji vari kufadzwa nezviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Cup of Nations, sezvo zvimwe zvikwata zvidiki zviri kuita mashura anga asiri kutarisirwa. Ngatinzwei achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumutambo wakatarisirwa neruzhinji, Cameroon iri kutungana neSenegal, shasha dzemuAfrica dzakamurudza mukombe weNations Cup mumakwikwi apfuura. Senegal iyo yakatanga makwikwi egore rino nokukunda Gambia 3-0 inoita seine mikana iri nani yekukunda Cameroon iyo yakatadza kudya Guinea pamutambo wavo wokutanga wakapera uri mangange 1-1. Mumwe mutambo wakatarisirwa nhasi, Gambia inosangana neGuinea, asi Guinea yakatarisirwa kukunda pasina dikita mashure ekukundikana kwakaratidzwa neGambia pamutambo wavo wekutanga pavakasangana neSenegal.
Mitambo yakatambwa neZuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Pamitambo yakatambwa neZuro, chikwata cheEquatorial Guinea chakagona kubatsira chinangwa chavo chekusvika muchikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup egore rino, apo pachakazvambaradza Guinea-Bissau 4-2. Chikomana Emilio Nsu anga akadya magaka mambishi akamwisa katatu kubatsira chikwata chake kuti chisvike pamusoro pezvimwe zvikwata zvese zvavari kutamba nazvo muchikamu chekutanga mumitambo iyi. Mune mumwe mutambo neZuro, Nigeria iyo yakatanga makwikwi egore rino nokupedza ari mangange neEquatorial Guinea yakagona kukunda pamutambo wairema zvikuru, apo yakabudirira 1-0 ichikunda Ivory Coast. Izvo zvava kureva kuti Nigeria iri pachigaro chechipiri mumamiriro ezvinhu. Ivory Coast iyo yakatanga mitambo nokukunda Guinea-Bissau 2-0 iri pachigaro chechitatu, ichiteverwa neGuinea-Bissau iyo iri zasi kwemamiriro ezvinhu shure mekukundwa mitambo yavo yese yekutanga. Guinea-Bissau yamirira kungotamba mutambo wavo wekugumisira neNigeria ichioneka hayo kudzokera kumusha. Pane mumwe mutambo wakanakidza zvikuru, shasha dzomutambo Egypt neGhana dzakapedza ari mangange 2-2. Zvibodzo zveGhana zviviri zvakabva kuchikomana Mohamed Kudus chinotambira West Ham, kwozoti vafaro veEgypt vakagona kudzora kaviri kese zvibodzo zvavo zvichibva kuvakomana Omar Mamush naMustafa Mohamed.
Muongorori wenhau dzemitambo Tandanani Zimbwa achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 ari muUlawayo.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weZim Dancehall Raymond Muchikairi anozivikanwa neremagitare rekuti Raymond Driver. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Ujira. Jadi lupa nama mesin bang, heh? Kita pelan, arwah mas.
Jema gitar ini, ni yang suka betul kat tengah ni, aku bilai. Bukan dah ni saya ni sih, zaman dah kita jema gitar. Mati way back, lana 2007, dah kambo saya interest, dah gue imba, nak kasanggo, sekarang nak jogo saya tu yang, hari siri gue dah skor, katum bos pastar gue tu soja vibes. I used to like Sniper Stone.
So,
that was the 2021. Saka veu kama veu shamari vabereki vaiti kudii mchitangazo magitare.
Ya, ezo kubabereki. Naiparenji mbuna o
the mother. Avana kushura kuhimba as such pa nguwe nekatanga kurekoda. But way back, I was trying to find my way out at, but kukura kangu my language zirao kuti mabuku sports na she wouldn't like.
Veru zhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova.
Vanhu vatirira matricks angu so far. I'm sure kuti ndivo vamwe vava kutendera ngaridzi kuti I'm an artist. Vamwe vava kundipa motivation. Vamwe vava kuti kuti ndirambe ndine chikabada kwachokuimba. Most of them are supporting my lyrical content.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Urekodhewo zvinhu ziri up to standards, unodawo dzimari neinini. But we can't say it is a major challenge because we are trying by all means. Those are the kinds of songs that I am ashamed to show. Still to chuggle, we will say, Mama Kawan. Yes, I'm them. But I'm a bitch.
Who are them? Vangadewo kukubatai vanokuwanai kupi?
Vazhinji vanoda kundibata so far. Vakanditarisa paFacebook ndinoshandisa Raymond Muchairi. TikTok ndinoshandisa Ray Driver 94. Mahendo zvangu mazhinji I use Ray Driver 94.
Mune mashoko here amunodawo kuziira vatsigiri venyu?
Mashoko angu kuvatsigiri wangu ndeyekuti music yandinoimbawo vakateererawo this message everyone. Ndivo vanhu vanoramba vachindipa simba rekuti ndikukwanisa kuburitsawo zvimwe zvandakanyora mubhuku rangu. Ndisatenda zvangu, ndinotenda vateereri, ndinotendawo kunge imiwe mupenyuro itsigira munotipa.
Muchizwa kambo kanonzi usandisiye manzo uri kuruyaitwa na Raymond Driver angari parunare muHarare na Ivanzi Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya, uye kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu. Tinokuti pindai kana kutumirai WhatsApp namba dzenyu, tikubatei panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mubato reCCC, tichitarisa zvabuda mudare reHigh Court panyaya yenhengo dzebato rinopikisa idzo dzarambidzwa kukwikwidza muna kukadzi nemutongo wapiwa nedare reHigh Court zvichitevera chikumbiro chakaiswa navasengazoshabangu vari kuzviti ndo munyori mukuru chekurambidza nhengo idzi kukwikwidza dzichishandisa zita rebato reCCC. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo unorambidza nhengo dzebato reCCC dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kukwikwidza musarudzo dzemabyelections muna kukadzi dzichishandisa zita rebato iri. Tamba tashuka kuma gume chirongwa chedu anokone kane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndi kusemi na Taboka Ngube.
Kuhisika tisenda baku vi.